nasi wa chibaya amo chibaya wamiswa pamberi pedare yemhosva yekamagistrate inonzi magistrate court kuroten grow vakasungwa musi wemuvhuro mishongo irori ino iri vakangobuda kubva kuremand prison mapurisa elaw and order akabva atongovati g vakataona kwauchaenda zverusununguko rwavapiwa nemutongi hapasisina takutora nenyaya itsva
vari kupomerwa mhosva yei chaizvo
vakamusunga ivo vachiti kune mhosva yaakapara mwedzi yapfuura musi wa 25 june 2024 panzvimbo yeroten grow magistrate court saka mhosva yaari kupomerwa panyaya itsva iyoyo ndeyekunzi akataura mashoko anokurudzira kuti vanhu vaite mhirishonga ndiyo mhosva yakasungirwa mapurisa ndokunge vakaichengeta kubva musi wemubvuro kusvika nhasi musi wechitatu paazoendeswa kudare
saka dare rati kudii
pazuva ranhasi chibaya aenda pamberi pemutongi vadenis mangosi state yanga ichimiririrwa kana kuti muchuchisi anga ari iye vachonzi rufaro chonzi saka taapiwa mukana yekuti tipe nyunyuto dzina vachibaya pamusoro pemabatirwo akati nemapurisa tichibva ipapo ndokubva taenda pane yekuti vachibaya vasunungurwe vagotongwa vachibva kumba muchuchisi ati iye anopokana nechikumbiro ichocho chekuti vachibaya vabvekumba saka muferefeti wenyaya anonzi investigating officer amiswa pamberi pedare achinzi ape huchapupu hunotsigira kupikisa kukuitwa namuchuchisi nyaya yekuti vachibaya vapuwe bell vatenge vachibva kumba nokudaro nekupera kweko hazvenge kwaita nguva nekuti nyaya yanonoga kutangwa tazenzi tidzoke zvakare mangwana
saka vakachengeterwa mutirongo kupi kwacho
kubva musi wemuvhuro kusvika nhasi vanga vari muchitirongo chekuharare central police station vachichengeterwa nemapurisa asi nhasi nekuti nyaya yakanga kudare vabva vadzoserwa zvakare kuharare remand prison ndokwavanenge vachibva nyaya yekuti vangapiwe bhele vanganyine inenge ichienderera mberi ivo vari muusungwa.